Vachina masavati kunyange hazvo budget ravo riri pa $5.1 billion, hurumende inotarisira kushandisa $5.8 billion, uye $3.2 billion yemari iyi ichaenda kumihoro yevashandi vehurumende. Vachina masa vati zvinangwa zvavo zvikuru mubhajeti iri kuderedza uwandu hwemari inoenda kuvashandi vehurumende, kuvandudza mabasa ekurima pamwe nokuita sarudzo dzakachena. Vati hurumende ichatora matanho akawanda ekuderedza mari inoenda kuvashandi, akaita sekumisa basa mayouth officers zviuru zvitatu nemazana manomwe, kuderedza uwandu hwemaofisi nevashandi kumisi ndai Zimbabwe kunze kwenyika. Vatiwo hurumende ichaderedza uwandu hwemotokari dzinopiwa kuvashandi vakuru muhurumende, pamwe nemafuta emotokari avanoshandisa, pamwe nekuderedza nzendo neuwandu hwevanhu vanoenda kumisangano kunze kwenyika. Vachina masa vazivisawo kuti hurumende ichambomisa kupinza basa vadzidzisi vanodarika zviuru zvitanhatu vezvidzidzo zvepasi zveearly childhood development, kana kuti ECD. Vatiwo hurumende yave kushandura mutemo wokupa masimba munyaya dzemabhizimisi kuvatema, uye nyaya yekupa zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kuvanhu vemuno zviitike chete pazvicherwa zvemangoda neplatinum. Vachina masa vatiwo hurumende ichapawo vashandi vayo bhonasi regore rino sekuvimbiswa kwavakaitwa. Vatiwo zvakakosha kuti nyika iite sarudzo dzakachena gore rinouya.
Our 2018 budget proposes provision of resources necessary for the conduct within our constitutional order of credible, harmonized general elections critical for the restoration of confidence in our economy. A provision of 132.2 million is made under the budget.
Vachina masa vatura matanho akawanda ekusimudzira upfumi, uye vati hurumende ichatengesa kana kuvandudza makambani ayo asiri kuita zvakanaka, uye ichatora matanho ese kugadzirisa ukama hwayo zvikuru sei neAmerica, Britain, European Union pamwe nemasangano akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund. Bazi redzidzo yepasi rapiwa mazana mapfumbamwe emadhora $900 million, uye ndiro rapiwa mari yakawanda kudarika ese. Rateverwa nebazi rezvekurima rawana $497 million, richiteverwa nebazi remukati menyika rawana $435 million. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika rawana $420 million, kwozotiwo rehutano rawana $408 million. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaKipson Kundani vati bhajeti ravachina masa rakanaka chose, uye rinoratidza kuti hurumende inoda kuvandudza upfumi.
Zvanyanya kuda pachena ukatasa review indigenization law yenge iri barrier kwemakore mazhinji. It has been smashed. Also pava kutotokodza panyaya of expenditure kuti government yenge ichispenda mari yakawanda kudarika yainge vachiraisa. I think they've also dealt with that precisely, and also they've looked at my issues anoita kuti industry decapacity.
Mukuru webhanga guru munyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguja vati matanho atorwa mubudget akanaka.
Bhajeti ramisa rakanaka chaichose, rinonakidza kuti at least tokonti hurumende yakuita reduce the footprint mubusiness kwakusiya inonzi private sector led growth. Saka the statement by the minister is quite inconducive and it's appropriate. That's the best way to run an economy.
Sachigaro wedare remadzishe Mambo Fortune Charumbira vati budget iri rinoratidza kuti hurumende iri kuita zvayakavimbisa.
Indigenization empowerment, indigenization empowerment. Asi nhasi yagadziriswa yazi yaiwa. Tisangoite politics development. Nyika ichifa vagadzirisa ndiyo rinonzi budget. Rokuti muchaona kutoinda, uchaona vanhu vanouya muno vachivhura mabhizinesi matsva, uchaona mabasa achifamba. Saka tinoda kutenda hurumende yapurezidendi vamunangagwa yetsvai.
Vanokokera nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai muparamende vaInnocent Konese vati kunyange bhajeti richiita serakanaka pabepa, chakakosha kuona kuti ratevedzwa here. Vatiwo havasi kufara kuti hurumende iri kuronga kushandisa mari yakawanda kudarika yaichawana.
Asi ndichandangoona kuchisinawo nyaya yakundifadza ndechekuti tiri kuramba tichidzokorora nyaya yekuti tinoramba tine budget deficit, tichireva izvo kuti mari yatinowana nemari yatinoshandisa yakawanda kudarika yatinowana, zvichireva kuti pachiramba bhajeti hazvikwereti. Ndaifungidzira kuti zvazvazvakanaka kuti kubvira nguva inei tichienda kumberi toita cash budget kuti mari yatinenge tawana ndoyega yatinodya.
Vachinamasa vazivisawo kuti vari kuda kugadzirisa mafambisirwo ebasa paBadebridge Border Post, nekudaro vakumbira mauto kuti aite chirongwa cheOperation Restore Legacy achishanda neveZimbabwe Revenue Authority paBadebridge Border Post. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.